Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekuchira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tarwadziwa nekuti isu sandimukona ndo mararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatine tichitoita ndo kutotiwane kudya. Tarwadziwa. Baba napo. Zvakatotiomera. Izvezvo ndimona ndokwa tinoswera tichitengesa tichita sei. Takutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha weMbare, izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCOVID-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe mhuri dzemumusha weMbare hadzina pekurara nhasi manheru munguva yechando ino, zvichitevera kuputswa kwaitwa zvivakwa muMbare nekanzuro yeguta reHarare. Vanhu vakawanda vanoti varasikirwa zvikuru nemidziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Migwagwa yese inoenda kuMbare yafuma nhasi yakavharwa nemapurisa, uye hakuna mota dzanga dzichibvumidzwa kufamba nemigwagwa iyi. Kuputswa kwezvivakwa izvi kwatanga mangwanani, vamwe vaputsirwa vachiti vashaya mikana yekubvisa zvinhu zvavo zvanga zviri muzvivakwa izvi. Vamwe vanga vachiputsirwa zvivakwa izvi vanga vachipopota vachiti vanoshamiswa kuti kanzuro inokwanisa kufambisa motikari kunoputsa zvivakwa, asi ichiti haina mafuta edzimotikari dzinotakura marara.
Marara vasikwanisa kubvisa
chikumbiro hani changu chekuti isusi patirikupazira zvinhu toendazikoronei ndopatowana mari yemasikuuzichenechikumbiro.
Mumwe aputsirwa zvinhu zvavo, amai Bianga Manyere, vati havachaziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira sei sezvo chitoro chavaputsirwa changa chichiraramisa mhuri yavo.
Tarwadziwa nekuti isusi handimukona ndo mararamiro atinoita hand to mouth. Kutengesa kwatine tichitoita ndo kutotiwane kudya. Tarwadziwa. Baba napo. Zvakatotiomera. Izvezvo ndimona ndokwa tinoswera tichitengesa tichita sei. Takutongoenda kumba unotarisana nemhuri.
Mumwe murume angoda kuzivikanwa nezita rekuti Lloyd, anga achiita bhizimusi remacoffin, audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaputsirwa, achamisa zvakare misasa yake sezvo asina kwekuenda. Murume uyu atiwo akambopazirwa paanoitira bhizimusi apa muna 2005 zvakare pakaitwa Operation Murambatsvina, iyo yakasiya vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vasisina pekugara.
Ndavakasike kutanga 2005 vakambotipwanyira futi tiripo, saka mukafunga kuti bva 2005 svika nhasi vazoya kuzopwanya wachaita kuti mamwe makore mangana. Vanongonaka kuti havadzoki nguva nenguva ka, saka izeidha pamwe vachadzoka after kana kuti dzimwe 15 years kana 20 years.
vajohn huzhinji avo vaputsirwa imba yemapuranga kumagaba mumbare yavanga vachigara nemhuri yavo vaudzawo Studio 7 kuti vave kutotsvakawo rubatsiro rwemari kuitira kuti vakwanise kuendesa mhuri yavo kumusha.
Zvakutoita sadai ndatoonawo mari yekuti mhuri yangu iende kumusha indotsvakawo basa bhozi zvakatooma bhozi ndopane pandachionawo pekuraramira bhozi pogara unengosina.
Asiwo mumwe murume asina kuda kudomwa nezita uyo atarasikirwa nemari inosvika churu chemadhora ekuamerica abvuma kuti vanga vakavakira panzvimbo isina kukodzera asi akati vava kutochemerawo kukanzuru kuti vapewo pekuitira bhizimusi ravo zvakanaka.
Vamwe vanhu vava vanyanya kupinda murod saka takutokumbirawo vecity council kuti vatigadzirire imwe nzvimbo yekuti vanhu vashandire nekuti vanhu havana pekushandira. Murodhi reziva kuti muri dangerous vanhu vanga vakanyanya murodhi asi ngavatitsvagire pamwe pekuti tishandire.
Kunyange hazvo dare rehigh court rakamisa kupunzwa kwezvivakwa izvi kumusha weshitungwiza mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati nekuda kwekuti zvivakwa izvi hazvisi pamutemo vachaenderera mberi nekuputsa vachichenesa guta reHarare.
Tine urongwa hwekupisa zvisi pamutemo guta rinenge riita zvinhu pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vaputsirwa zvinhu zvavo varasikirwa nemari yakawanda zvikuru sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa vachiita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu vamwe vachiita mabasa emaoko senzira yekuriritira mhuri dzavo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza vatafadzwa mukuti vakaudza Studio 7 munguva shoma yapfuura kuti vacharamba vachienderera mberi nekuchenesa guta zvisinei nemitongo yematare iri kumisa urongwa hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bepanhau repaindaneti rezimlive.com rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti ibvumidze hurumende kuti mutumbi wababa Emmanuel Ribeiro uradzikwe kuNational Heroes Acre muHarare sezvo vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vachitaura nevakuru vakuru vechechi iyi vaMunangagwa vanonzwika pavhidhiyo vachiti hurumende inoda kuremekedza mabasa akaitwa nababa Ribeiro kuburikidza nekuvaviga kuNational Heroes Acre. Asi vati izvi zvinoitika chete kana chechi yawirirana nazvo. Vachipindura kuchikumbiro chavaMunangagwa, Archbishop Robert Ndlovu vanonzi vati vanzwa chikumbiro chehurumende asi vakati ivowo sechechi vane nzvimbo yavo yavanovigira magamba avo kuchishawasha asi vavimbisa kuti vachagara pasi nemhuri pamwe nevafundisi vechechi yavo vachizeya chikumbiro chaitwa navaMunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukereke yeRoman Catholic Church kuti ichazivisa hurumende riini pachikumbiro chaitwa ichi. Baba Ribeiro vakashaya nemusi wechina mushure mekurwara nenyumonia uye vanga vava nemakore makumi masere nematanhatu ekuberekwa. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu mazana mana nevasere vanonzi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi mana nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu 41,335. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 1,655. Zimbabwe inoti yabaya nhomba yekutanga vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru nemazana maviri nemakumi mana nevana 700,244 uye vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mana nemakumi matatu nechimwe nezana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 431,103. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemasangano anomirira vagari munzvimbo dzakasiyana siyana munyika anoti haasi kufara nekuzvipa masimba kuri kuitwa nevemapato ezvematongerwo enyika avo vanodzinga vamiriri vematunhu vasina kunzwa zvido zvevanhu vakavhotera vamiriri ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webasa musangano recombined Harare Residents Association amai Loren Mpasirisani avo vari kutungamira chirongwa chedevolution agenda vanoti kunyange mutemo wesarudzo uchipa masimba ekuti vanhu vanovhotera munhu ndivo chete vane simba rekubvisa munhu anenge avhoterwa pachigaro. Mutemo uyu unofanira kusimbaradzwa zvakanyanya kuita kuti upe simba rakawanda kuvavhoti nekuti pari zvino vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vari kuita zvavanoda vachidzinga vamiriri ava vasina kunzwa pfungwa dzevanhu.
Vagari ngavapiwe simba kuti vanogona kuinitiate kana kuti vanogona kutopa marecommendations kupolitical party kuti uyu ngaachienda nokuti vagari ndivo vanenge vachipihwa maservices nemunhu wavanenge vakasarudza.
Munyori mukuru weAppworth Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti zviri pachena kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kutyora kodzero dzavo nekumisa vanhu vavakavhotera pasina kuwirirana navo.
Tiri kutinedza nezvekuti muno muAppworth hatina member of parliament. Hadisina makanzeras vari kunzi vakaizwa rikodzi zvisitingazivi hanzi nemapati avo anovamirira. Isu maresidenti hatina kuvhotera mapolitical party, takabhotera vanhu kuti vatipe service delivery vatimirire muparamendi.
Mutauri webato reMDCT Witness Dube vanoti bato ravo rinodzinga vanhu muparamendi kana mukanzuru mushure mekunge rapiwa mvumo yekuita izvi nevanhu vanovhotera vanhu ava.
Sebato tinoita maconsultations edu through mastructures zvinozikama nemunhu wese ndezvekuti kana vanhu vachisarudzwa vanenge vasarudzwa nemastructures eparty akamirira vanhu vanovhota. Saka harisi chokwadi rekuti hati consult.
Asi mumwe mutsigiri weMDC Alliance uye ari sachigara weward 4 Masvingo vavenge saine rupande uko kwakadzingwa kanzura wavo vaGodfrey Kuraone nebato reMDCT vanoti kazozvinzwa pane venue yeStudio 7 kuti mumiri wavo ainge amiswa basa.
Isu tingati pakurikolewa kwakaita kanzura wedu hatina kumbovataone munhu akauya achititaurira nezvenyaya yekuti varikoliwa asi kunze kwokuti takangotozvinzwira mumastudio 7 imozvo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vanoti mutemo wokumisa vanhu unofanira kunyatsojekeswa zviri pamutemo, simba rose rosara kuvanhu vanovhota kuitira kuti mapato asave nemukana wokumisa kana kudzinga vanhu pasina chisungo chinobva muvanhu vakavhota.
Tinodawo simba rekuti kana tichinge tavhotera munhu tisu tamusarudza hongu political party yatipa munhu asi anozosarudza kansela kana kuti MP ma citizens. Sakawo ipapo ngapawanewo kana kuti panzi 50% kana chimwewo chidimbu sevanhu vanenge vasarudza munhu iye vanofanirwa kubudawo vachitsigira recall kana kudzorwa kwemunhu iye.
Mutevedzeri wemutauri webato reMDCA vaClifford Hlwachayo avo vane nhengo dzakawanda dzakamiswa basa nemakanzuru nemuparamendi neMDCT vanoti vanhu vakavhota vanofanira kupuwa simba iri asi izvi hazvisi kuitwa.
Vanhu vakasarudzwa maMPs macancellors vakaiswa ipazvigaro izvozvo nevanhu kuti vasimudzire zvido zvevanhu vafambe nezvido zvevanhu asi tinoona ZANUPF navamonzora vachibatsirana namaikupe kudzinga maMPs nemacancellors vakasarudzwa nevanhu.
Hatina kukwanisa kubatawo mukuru webasa mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi kana mutauriri weZANUPF waSimon Kayamoyo kuti tinzwe mabatiro avanoita nyaya iyi sezvo vange vasingadairi nhare dzavo. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakaterekera kubato reZANUPF Masvingo vaCharles Mungana savanoti bato reZANUPF nekodzero yekumisa vamiriri vanenge vatyora bumbiro remutemo webato ravo nekuti vanenge vakavhoterwa nevatsigiri vebato ravo.
Saka kana tichiti iwe ukaresva ukaenda against bumbiro reZANUPF, ZANUPF inokutonga nemitongo yeZANUPF. Kana yaona zvakakodzera kuti ikubvise kwayakakutuma, bhozi vanhu veZANUPF ndivo vakakutuma. Ndoda kuti pabatise kuti vanhu ndeveZANUPF havasi vako, ndivo vakakutuma kuti uende kuparliament. Saka ZANUPF inokutora yokubvisa nekuti wachora kodzero dzakasainirwa nevanhu vacho futi vakakuvhotera.
ZANUPF yakadzinga nhengo yayo yechivi South muparliament vaKilazivhu gore rapera uye nzvimbo iyi yakamirira kuitwa sarudzo dzekutsiva vaZivhu. Kusvika pari zvino MTCT nePeople's Democratic Party PDP dzakadzinga muparliament nhengo dzeMDC Alliance 33 uye makanzura 71. Makore matatu apfuura ZANUPF yakadzingawo nhengo dzayo nhatu dzaiti vaMasango Matambanadzo amai Beatrice Nyampinda nava Godfrey Gandawa dzimwe nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti vemapato ematongero enyika vari kumbunyikidza zvakare kodzero dzevanhu vanovhota pamakongresi emapato aya sezvo vakuru vakuru vemapato vachizoshandura zvinenge zvavhoterwa nevanhu vachiisa vanhu vavanoda pazvigaro nezvepamusoro. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rutsigiro rwuri kupihwa kuchikwata chiri kurwisa muAfghanistan cheTaliban rwuri kuwanda mumuganhu nePakistan panguva iyo chikwata cheTaliban chiri kusimudzira kurwisa kwacho mauto emuAfghanistan pamberi pehurongwa hweAmerica hwekubvisa mauto ayo munyika iyi. Sangano renhau reAssociated Press rinoti chikwata chenhabvu cheMexico chichatamba mitambo yacho miviri chiri pamusha munhandare munenge musina vanhu chichitevera mutongo wakapiwa chikwata ichi neFIFA mushure mekunge chikwata chenhabvu ichi chaonekwa chiine mhosva yekusiya vatsigiri vacho vachinyomba ngochani pamutambo wemaOlympic Qualifiers. Pamusoro pezvo, FIFA yakabhadharisa chikwata ichi nezuro faindi yemari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Yasvika nguva yekuti tipinde muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Margaret Dongo, mumwe wemadzimai vakarwira hondo yorusununguko rweZimbabwe. Amai Dongo vachange vachitaura nesu pamusoro pekushaika kwevaimbova mutungamiri wenyika yeZambia, Dr. Kenneth Kaunda.
Ndinonzwa kurwadziwa nekushaika kwa Dr. Kaunda, angari mutungamiriri wekuZambia. Akatanga kuita mutungamiriri wekuZambia. Mabasa akaitwa navaKaunda, mabasa akawanda. Akasapota nyika dzakawanda dziri muno muSouthern Africa kuti vave nerusununguko. Isu madzimai tinovarangarira zvikuru nekuti isusu tine Fanka veZandla neZipra. Tine madzimai mazhinji akadarika nebhodha rekuenda kuZambia. Vakange vari muZambia, vakachengetedzwawo muZambia, vakazobva vakauya kuMozambique. Nguva yehondo vakabatwawo zvakanaka. Pamusana pekuti munhu akanga apira nyika yake kuti ibatsire kurusununguko rwemadzimai nevarume muno muZimbabwe, muSouth Africa, Namibia nedzimwe nyika, munhu anorangarirwa zvikuru nekuti haisi nyore kuti upe nyika yako kune dzimwe nyika kuti dzive dzinorwira dzichibva umomo, nekuti kurwisa kwacho kwaiparadzawo nyika yavo, zvaiafektawo upfumi hwenyika yavo, zvaiafektawo magariro evanhu vemunyika mavo. Saka munhu anga akazvipira kubatsira nyika dzemuSouthern Africa kuti dzikuvawo nerusununguko. Saka munhu akakosha zvikuru kuti arangarirwe nenyika dzese dzemuSouthern Africa, including Zimbabwe.
Munoona Zimbabwe ichifanira kuvarangarira sei?
Zimbabwe inofanirwa kumira-mira kurangarira vaKaunda, nekuti taivawo nemakamba atanga tiinawo muZambia umomo tichichengetedzwawo zvakanaka. Naizvozvo mami nemadzimai anga arimowo zvakare. Saka tinoda kuvarangarira basa guru ravakaita iroro. Haisi nyore kuchengeta vanhu varwiwe rusununguko, vanhu vanenge vachirwira nyika yavo. Zvinhu zvakaoma. Paisanganiswa nguva yenzara nezvakawanda zvirwere zvii zvese, vanhu vari munyika yavo asi vaionekwa vachibatsirana nevanhu vavo. Uyezve vakachengetedza vamwe vatungamiri vakawanda munyika yavo.
Tombotarisa isu kuti pari zvino Zimbabwe yati iyo kune mazuva matatu ekuchema vaKaunda. Munoona zvichikodzera here nerubatsiro rwavakapa Zimbabwe?
Tinototenda kuti vaisa mazuva iwayo kuti tirangarire vakaunda kudai vanga vatoisa riri sundu chairo nekuti mabasa akaitwa navakaunda akasimba zvikuru ingadai tisiri kutaura nenyaya yeindependent Zimbabwe yatiri kutaura nezvayo nhasuni ingadai tisiri kutaura nenyaya dzena dhemokrasi dzatiri kutaura nezvadzo nhasuno but pamusana Dr. Kaunda zvese zvakaitika ini ndaitofarira kana dai vanga vakanzi 7 days zvakaita Botswana ndaitofarawo kuti zvishuwa ndokunonzi kurangarira munhu asi handishori mazuva matatu avapa iwayo akatokoshawo zvikuru chikuru chakakosha ndechekuti tinofanira kuvarangarira isu mafreedom fighters nenyika yese yezimbabwe tive nenguva yekuvarangarirawo tese
imi makambowana mukana wokusangana navo here vakaunda vachiri vapenyu
ini ndakambosangana navo zvangu ndakasangana navo pavakambouya kuno kuzimbabwe kuma90s ndichiri memba yeparliament ndikambosangana navo kuHarvard munhu uya wokuti aitaurika naye munhu uya wokuti fanika pavanga vabuda vasisiri president havana kumbosiyana nekuti munhu anga achitonga saka haasi munhu anokwanisa kutaura nevanhu maigona kutokurukura munhu anga akasununguka zvakanaka zvekuti
mazwi mashoma amungati mungavarangarira nawo imi saamai Margaret Dongo ndapi
ini mazwi angu muchidimbu ndinoti ngavazorore murugare basa ravakaita richagara richitonderwa nemadzimai uyezve nevasikana vechidiki vari kutevera vachange vachitonderawo kwatakabva pamusana pekunzwa nhoroondo yebasa ravakaita saka ndinoti ngavazorore murugare
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mpanganya uye ndiri muWashington
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro pezvimwe zvakaburiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC zvekuti muZimbabwe hamuna vana vadiki vari kushandiswa mabasa evakuru kana kuti child labor. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. VaMaguhu, takanzwa ZIMVAC ichitaura kuti muZimbabwe hamuna child labor kana kushandiswa kwevana vadiki mabasa evakuru. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Handitenderani neongororo iyoyo kuti muZimbabwe hamuna child labor. Asi handizivi kuti vakanga vanyatsa kuongorora sei vakaenda kupi vakataura nani uye vari kutaura sekta ipi asi tichitarisa zvakaita semining sector tinoona kuti zvikuru sei kune vanokorokoza zvegoridhe vana vazhinji vakuchera goridhe kuti vawane kurarama uyewo tichitarisa zviri kuitika muzvikoro kuti maticha havasi kubhadharwa naizvozvo havasi kushanda vana vakawanda vakukurumidzisa kuitisa mabasa echikuru vari vana vadiki totarisawo zvekare dambudziko riri kuitika kune atinoti ma small scale mines migodhi yaana museyamwa vari kuwanawo pekuti vapote vachichera asi vasiri kugadzirira kuti vabhadhare mari yavanofanira kuti vabhadhare vashandi zviri pamutemo tiri kuona vana museyamwa ivavo vari kuemploya vana nekuti vana apa vanogona kuti vashandiswe semaslaves vachipihwa tumari tusina nemusoro wese asi vachingodzokera kubasa zvemangwana nekuti vanenge vasina mhuri dzavo asi vanenge vachingoshanda kuti vawanewo mari yekutenga hembe nezvimwe zvakangodaro daro saka ini ndinoona kuti child labor iriko handizivi kuti sei ivo vari kutaura kuti child labor muzimbabwe hamuna asi ndinofunga kuti ongororo yavo iri kupesana nemamiriro akaita zvinhu on the ground.
Hamufunge here kuti kana vasina kunge vavana vanhu vanenge vachivataurira kuti pane nzvimbo yakati kana kambani yakati iri kushandisa vana vangadai vaine humbo ihwohwo, imi sesangano mungadai makaunganidzawo humbo saihwohwo muchihusvitsawo kwavari?
Ndosaka ndati handizivi kuti ongororo yavo yakafambiswa sei uye kuti vakataura nani. chawaifana unge wakaita kuenda kumasangano zvikursei wakaita sana Zimbabwe Congress of Trade Unions kozotiwo ma labor unions akaita sei anotungamirwa nana vachinhema vachinobvunza kuti makambani umu zviri kumbofamba sei nekuti ndoo vanhu vadzatingatinyanzvi pamusoro pemabasa nekodzero vashandi asi institutional child labor iriko vanokwanisa kunge vasina kuenda kunzvimbo dzacho dziri kuitwa child labor vakada kuti vakwanise kutsvaga rubatsiro ruripo kuti vaendeswe kunzvimbo dzakadaro.
Zvii zvikuru zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kuderedza dambudziko ramuri kutaura irori?
Child labor ndonga tichiitarisa muZimbabwe ndingati inini election yekuoma kwaita upenyu hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda ivo vana vacho vari kufane nzara. Hazvibatsiri kuti muti vana havafaniri kushanda vana vacho vasi kuenda kuchikoro. Hazvibatsiri kuti titi vana havafaniri kushanda vasina zvekupfeka. Saka hurumende kuti iprotekte vana inofanira kugadzirisa upfumi hwenyika uye kuti vabereki vevana ivavo kana vachinge vaenda kubasa vabhadharwe mari dzine pundutso dzekuti vanogona kuti vana vaende kuzvikoro vatengere vana zvavanoda vatengere vana hembe ndokuti vana vavave pasi pevabereki uye vakwanise kuconcentrata panyaya dzedzidzo. Saka pakasagadziriswa upfumi hwenyika uye hurumende ikasagadzirisa matambudziko evashandi munyika zvatiri kuona mazuva ano makambani mazhinji muZimbabwe vashandi vama modern day slaves ende hurumende haisi kuprotekta kodzero dzevashandi. Nechikonzero chekuti vakuru vakuru muhurumende vakushanda nemakambani kana kuti vane mashares makambani. Saka nekuda kwaizvozvo kodzero dzevashandi hadzichina basa nekuti hurumende inofanira kunge ichiprotekta vashandi ndo ine vashandi kana kuti mabosses emugovernment imomo vaane chekuita nemakambani ari kusvikirira vashandi.
Aiwa maita basa zvikuru vamaguu.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Kanzuru yeguta reHarare inoputsa zvivakwa mumusha weMbare izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina chekubata. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokumbira kereke yeRoman Catholic Church kuti Father Emmanuel Ribeiro vavigwe kuNational Heroes Acre. Chirwere cheCovid-19 chakauraya vanhu vapfumbamwe nezuro uye kubata vanhu mazana mana nevasere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo umhla ka 19 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ikhansili yeHarare namhla idilize izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMobetsanama Flea Market. Lilokhe likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni.
Silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni bona la ukuvikela ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Sabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Sizalethulela ezomculo silo Sikhosana Buhlungu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kona lo umsakazo. Ikhansili yeHarare namhla ithi iqalisile ukudiliza izakhiwo zabantu ababekwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini leMbare kuleli dolobho endaweni eyaziwa ngokuthi yiMobetsanama Flea Market. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba umise inyathelo elifanayo eChitungwiza, njalo iningi labathintekileyo lisithi alilayo enye indlela yokuziphilisa njengoba kungelamisebenzi elizweni. Isikhulumeli sekhansili yeHarare umnumzana Michael Shideme utshele Studio 7 ukuthi izakhiwo lezi azikho emthethweni, ngakho bazaqhubeka ngalolu hlelo. Iningi selamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngamapholisa elokwenqabela abahlali beMathabeleland South ukuthwala izikhali eziyingozi kusukela kuyonale inyanga kusiya kumpandula ngendlela yokuqeda uhlupho lwamacala adalwa ngabantu abahlomileyo kulesi isigaba, njalo osolubhahilela kwezinye izigaba zelizwe. Amapholisa ethule umbiko esithi abaza kwephula lesi isinqumo baza kwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezinhlanu kusiya kweziyisithupha kumbe behlawuliswe imali yefayindi. Amapholisa athi asethenge ezinye njalo imota ukwengezelela lezo ezikhona elizweni jikelele ukwenzela ukuthi kungaba lohlupho baphuthume baye lapho ababizwa khona. Sixoxa lomnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association ngalolu daba.
Ezakhamizi zeGwanda sizibona kuyinto enhle kakhulu esithemba ukuthi inyathela leli asoze libe phelele emlonyeni, lizayenza lokuthi bahambe sibili benanzelela besecha abantu abahamba bethwele izikhali eziyingozi enjengamabhemba. Ngoba singananzelela iGwanda yona ngokwayo kusukela emuva ngale yayivele ingela zonke izinto lezi esezenzakala kathesi. Kungenxa yokuqalisa indaba yokuhamba abantu bethwele amabhemba bethwele into eziningi, yikho lapho kuzivele khona into eziningi osokusenza ukuthi kube yingozi kakhulu. So siyananzelela ukuthi nxa ukuthi inyathela leli abalithetheyo linyathela lizayenza ukuthi balilandelele kube lokusetshwasetsha ukuthize abantwini, kuzayenza ukuthi lezi ngozi ikakhulu abafana abasakhulayo laba sokugcwele kugwazana ezindaweni eziningi, okuthi nxa kungasela izikhali lezi eziyingozi kuzaba nganeno kubulalana lokulimazana esigabeni seGwanda.
Kodwa khona ngapho eMatsouth kumbe eGwanda lapho khona sengathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Yikuyinto ekhona eMathabeleland South ekwenzakalayo ukuthi abantu bayagqibezela bathathela izinto bethathelwa ngabantu abahlomileyo Kukanti la bafana laba bacha bakhathesi ngani ke isibonelo nje engozi eke yenza kale nkhwali kwinsukwana zona ezidlulile lapho omunye umfana ocine ezegwaze omunye ngengqamo wafa wabekwa impela khonapho egwanda lako futhi edolobheni phakathi bake yahlaselwa ngezinsukwana ezidlulileyo kula bantu amabhizinisi lalaba abadila ngezemayini abake bahlaselwa batshontshela izinto abanye baze batshontshela ezinye izikhali. Igwanda yayindawo ethuliyeyo, indawo engelabudlwangudlwangu, kodwa kwanxa yokubuya laba abantu bamabhemba kwahle kwaqalisa ukungazani sokulumathiswa omlilo. Sokuhlangene abantu bokuza kwezinye izindawo, labantu sebehlala lapha sebesuke bahlangana sebesenza ububi bengabantu asebendawonye. Khona lokho kodwa sokusenza labanye ababehlezi lapha sebehambe bethwele izikhali bezama ukuthi bazazivikela, bagcine sebezisebenzisa bona ukuthi bazuze imali ngendlela engayisiyo. Abantu abahlalisekanga, abantu nxa bangabona ilanga litshona bayakhathazeka. Kule ndawo kuthiwa kuse-Red Cross ubahamba nje usevalwe into kungayenzakala nhlangane lo muntu ongangigwaza ngenqamu kumbe ongasuke angesukele ngesikhala esibe abesithwele. Engithemba ukuthi la mapolisa sithemba ukuthi labo bazabe bethwele izikhali zokuzivikela, ngoba nxa bezahamba bengalalutho kungenzakala bagcine sekuhlaselwa bona sokubulawa bona.
Lowo ngumnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga lilokhe liqonga elizweni, njalo sokulabanye abangamakhulu amane lasitshiyagalombili 408 asebelegcikwane leli. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebathola leli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amane 41,335 kwabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,656. Uhulumende uthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eKariba, Karoi, Makonde, Lekwekwe, njalo iCOVID-19 idla ubhedu kwezinye indawo ezibalisa iChirundu, Makunje, Mhangura, Chinoyi, Chijamoyo, Maswingo, Chiretsi, Nkulumane, Emakhandeni, le-Northern Suburbs koBulawayo kanye leMantidawe. Ukusenjalo, umnumzana Omega Sibanda omela ivungo edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi usichasisela okwenzakalayo esigabeni sakhe.
Ngwane likhona yonke indawo, kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona okababa umnangako useveke futhi umthetho lowo ngo-Minister of Health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kulamagcikwane asinanzela ukuthi segcwele indawo zonke, iphendukele ye-lockdown ngendlela ezijiyeneyo. Njengoba nalisizwa nje ukuthi saba umkhosi wokuthi hhayi lapha kumele ukuthi abevungu bayakwazi, ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi kathesi imaski kayijiwa. Uhulumende uthi kakulandela umthetho kahulumende, singayenzi imithetho yethu.
Kodwa kumabhizimusi-ke
kumabhizinesimeni kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha ngento ye-COVID. Abaningi sebehle bavala, abasebenzayo sebesebenza kungayisikho isimo ababevele beyiso sona. Yikho sizama ukuthi sincedisane nini, sibone o-Minister of Industry and Commerce umama u-Honorable uNzenza ukuthi akazame ukuthi asizoncedisana lapha evuku nabobhizinesimeni, sibanike la kuthiwa ngamaloni noma imali yokuboost ibhizinesi basukuma abavaliyo sizama ukuthi bavule, ngoba kumabhizinisi awethu evungu aya kumanga kuhle kumabhizinisi. Kunzuza ubuhlungu lami, ngiyakubona nxa ngihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi. Abantu babezimele sibili kathi hhayi abamanga kuhle.
Singathi i-COVID kumbe ikuwa komnotho welizwe?
Hhayi, i-COVID ayisikho kukuwa komnotho welizwe, ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi. Lokho kwakuyi-new dispensation ezokuthi senze ibhizinesi. Angiboni lapho sibiloku sivalela khona. Siyasukuma sibili njenge-constituency ngenxa ye-new dispensation.
Lowo ngumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele ePhalamende njalo engusomabhizimusi ekubandla leZANU-PF. Sixoxelaye ekhonale evungu. Izakhamizi zemaphandleni zithi zikhathazekile kulandela ukumemetheka ngamandla kwegcikwane le-coronavirus elizweni, ngesikhathi iningi lazo lingenelisi ukugada liye emadolobheni ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi seGwaqa eGwanda North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gcikwane ibatshayisa ngovalo.
Silokwesaba kakhulu
ngomkhuhlane lo ngoba siyezwe emaredweni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela, inani labantu liyakhwela elabantu ababanjwa umkhuhlane labanye abafayo. Thina sizwa sesaba kakhulu, thina njengezakhamizi silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona la ukuvikela, ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Siyabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizama ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusumuzi Nkala oyisakhamuzi seGungwe Gwanda South, othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke, siseduzane leBotswana la eSouth Africa futhi awugogatshana kakhulu. So abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe, kuthi ngoba abantu laba labo babe besithi bangincedise, bancedise imuli zabo. Yiwo abasuka maybe sebechapha, abanye bebuya sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona leBotswana ngale abantu babanjwa ngale, siyabona abantu babanjwa badipoto. So abanye babe bebuya lemkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Mkiwane, uthi iningi labazali esitezi lizibuza ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Sizwa igcikwana lelo ukuthi kubo Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla ende liyabulala. So abantu bayazibuza ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana, asizukubuyela yini ku-lockdown. Njalo abantwana bawonakala abaningi, kunengokwe wona abantwana. Sesisesaba ukuthi hey kungaphinda, kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi ikukhulekela ukuthi lo mkhuhlane awuhambe uphele, ungabuye ubuye. Enye lockdown abantu yiyo abayesabayo abafunela kuyibona. Siyesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama-lockdown, lokhuyana singabona abantwana sebewonakele, labo gender-based violence, labantwana bamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi, besebechiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eGuyu zithi zisele zijamathe kulandela ukubulawa kwexhegu ebelile minyaka yokuzalwa engamajuma esishiyagalombili, umzukulu emethesa umlando okufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubikwa itshaya okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangele ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo lokuvimba amacala afana lala.
O-officer commanding asefake lokho okuthiwa ngama-prohibition order, ayiwo engabela uZulu ukuba aye kuma-public places, izindawo ezihlangana abantu, indawo ezifinyelela abantu, ephethe izikhali lezi engizibalayo, ngaba ngamarekeni okutshaya inyoni lana, kungaba ngamahloka, induku, imkhonto, ingqamu, lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukusela ngoJuni sisiyafika ku-August.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emandebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka, njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ngube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Primrose Jaba ophila nesimo sombala wesikhumba esimhlophe ese-albinism, njalo olondoloza intandane eziyisithupha, omunye wazo ephila lalesi simo.
I'm going to go to the hospital.
Kona ngapho eluveve kobulawayo bakhona yini abanye abaphila lesimo leso eliyake lihlangane ngicubungule konke likufuna.
Bakhona kodwa bahlala kugwabalanda abaningi bakhona. Asiyazi sihlale phansi sihlangane ukuthi singayenzani.
Kodwa uthe kule nhlanganiso ekuphathisayo yiphi leyo nhlanganiso?
Abasamsing ngokugcoka kuphela.
Kodwa laba abantwana obalondolozayo abakhubazekanga. Wakhula njani? Kungathi uhlupho lolo solubona umntwana lo mlondolozayo lawo wahlangana lalo yini?
Ngahlangana nalo. Sibikhula kodwa ngokuya ngokuya ngathi sibayile.
Lowo nkosazana Primrose Jaba esixoxelaye ekwavulawayo. Kengelichiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Kande weStudio 7.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eAtools. Siyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sesebenzi. Sanibonani balaleli.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ikakhulu nxa sikhangela indaba zamatitshala. Siyabona ukubana uZulu mathupha uyakhala phandle lapha. Kodwa lina njengamatitshala kuyini inhlupho elibhekana lazo lezi nsuku?
Thina njengamatitshala ngibuye singene futhi kuZulu. Sisephakathi kwelide njengobodo. Nxa sikhangele njengakumanje ababalisi bakukhe namhla bebethwele iholo labo sikhangelele ukuthi bavule mhla ka-28 kuyake kule deadline khonapho kuyafika kubo-July 5 kumbe 16 sibaqedisisukuthi ama-examination fees olevel kubo-1600 okungamasentinyana ngama-RTGS. Umbalisi uvele kathesa imali yakhe kayivumi ukuthi ayenelise ukuthenga izinto azifunayo. Nxa sisenza i-breakdown yesala sikambalisi e-20,000 ngelanga for 30 days imali yami iyavuma kuphela ukuthi athenge ilobile okunye lokhu ayisakubali. Kodwa umbalisi kukhangelele ukuthi ahambe ayefundisa abantwana bezinye izakhamizi eseziyenelisile ukudingadinga lapho ezidinga khona ukuthi zibhadale i-examination fees. Yena akatoze ayenelisi uyabhadale i-examination fees kodwa kumele ahambe ayefundisa abantwana laba. Okunye futhi kathesi kulenhlelo ezinye sezikhona kuthiwa yikhala lapho kudinga khona umbalisi adinga izinto eziningi umsebenzisisi kamningi ukuthi afundise eklasini aphinde ayenze continuous assessment learning area alandelele umntwana ngomntwana nxa yela bantwana abangu-30 eklasini abalandelele bonke. Umbalisi leyo sikhuluma ngayo uyabelambili uveleka psychologically kunzimaesikathesi igwanda ifake umbiko ukuthi o-headmaster abaphathi bezikolo abahambise amabizo abatitsha abanganengqondweni kabasaphilanga kuhle. Sesiqalisa ukukubala besingani sekuyasethisa kodwa sithese sikukhangelisisa kuthi sabona ukuthi hhayi uvele umbalisi kathesi engqondweni yakhe ngasaphilanga kuhle ngoba uthwele nje umuntu ingqondo yiyo kumele ibe kahle ingadubeki ngabona ingqondo yakhe sidubeka ngapho uyafundisa ngapho nakani ukuthi ubaningi yamkoloda
baningi yini kutholakale bethiwa bona bagula ingqondo
i-statistics sikatika sitholi ukuthi kangakanani kodwa ungabona sokuyinto esikhithwa nguye uhulumende futhi sinanzelele ukuthi izisebenzi zami seziguli ingqondo.
Manje lina njengenhlanganiso macebo bani eliwazamayo ukulungisisa lolu daba?
Thina njengenhlanganiso khulumisana namalunga ethu ukuthi sizame ukukhangela zonke lezi zinto, khangele ukuya phambili ekuvuleni kwezikolo. Singavala izikolo vele sike sayenza i-referendum yokuzama ukukhangela ukuthi kulungele yini ukuvula izikolo, sikhangele umkhuhlane we-COVID. Ngela le hole 98% yabantu abangene ku-referendum yethu bathe izikolo zingawu. So besikhangelela ukuthi ukuzekulungisele yonke into le yabantu bengabi lesihupho lokunakana kakhulu. Uhulumende kaqala lungisisa indaba yeholo lombalisi, asinikeze i-520 esasiyihola ngo-2018 bone ngani izasincedisa ekwenzeni ukuthi mkenzi indlela kumele kunakaneni iy'nto zabo.
Hhayi, isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyalivalelisa abalaleli.
Lo-ke bekungumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Namhla silenhlanhla ngoba sixoxalo Sikhosana Buhlungu owesikhosana band ngomculo wakhe.
Usawulungisa umculo wakho ozawutshaya?
Yese ngalungisa, ngizayizwa sengisuyitshaya.
Manje singayikhangelela nini?
Inyanga le asingaphela le yona leqalisayo. Kambani uJulay, sihamba seyikhipha ngoJulay kathe siyingoma yakho.
Kodwa ungathi iCovid le ikubuyisele emuva kakhulu yini? Ngabe sukhatshana kathe?
Vele okuthi ngayinto le kayizange lokhu ithethi lokhu ifikelela, hayi nga emota sehamba ngayo.
Wena rastanya uthanda ukuthi stress yakhe ifana leChina.
Kati wawukhuluma ngani lapha?
Ngangitshela ukuthi ulasta ifesi yakhe yakumhlophe sibili kodwa ukukhuluma kakhulu njengeChina. Kodwa ngawumkhandla ukuthi iChina kodwa enjani yena engakhulumi njengeChina ukuthi vara akayenzi njengeChina ethi vara yena ukuthi uyalokhuluma njengomuntu owujayele.
Pho yena uyabe vele ngubani?
Mina ngangikholisa nje ukuthi amarasta amanye asmart ifesi yakho yakumhlophe sibili uphosa ukuthi iChina. Ngibe sengifaka ingoma ukuthi ukuza usmart bahle ngikhulule.
Nani makiwa nyalitanda ngoba lichipipi isikwasa kona sidipu awusitalele sensiya lapha enzalwa khona lapha esikhosana bendi enkayi bayantanda dami nyabatanda
Unjani umamthembu?
Umamthembu yaphila bomuthi kona. Kulesuku ya job ithukela ngake ke iphathisele banandeli wakithi.
Abantwana ke sebekwazi ezomculo.
Yeba kwazi bangithungumelisa nosipamandla.
Oh, bayakwazi ukutshaya ikata.
Usipamandla sekwazi. Ngibone ngani ufane ungasebenzana kumina lwana ngoba sekwazi. Awule 8 years.
Unandida, unandida. Lapha kwasipho.
Right like a buhlungu.
Osesenene, bavele enkanye. Vele town, bageza ngesoda. Laba bantwana.
bakhanga bafowe bangababona bayathaba kungakabule virus kwakumnandi.
Manje isikhathi esiningi lisichitha lisenzani khona ngapha?
Hayi yabe ngipractice nje kuphela ngoba ikatari ukhona umunye wathumezela legesi. Manje shoti ispeaker ngichaye ngekho emlilweni. Sashotile siloko kuchaya. Ispeaker, the amplifier, the bass babawazi. Yikho okusilela le mic. Ngabe sengithatha ukuthi banayo ukuzwa ngoba sebenzise izikhele ezikulu babawazi. Dala sese. Dala sese. Se guava na água.
Ubathola ngapha abalalela umculo wakho babuya lapho chaya khona?
Yebo babuya. Manje ukhaya ukuthi ishotile bani kwangaswangali emzilwani babani njoba emagrosa laphana zabuthi chachaye kodwa hayi ukhaya ukuthi bayokusilela.
Asabe producer Dangerous Next Bonapo.
Yeah 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 yeah. Hamba nosikhosana phansi sibaphansi phansi ngegwamba madoda.
Selokhe waqalisa ukucula lo Madlela Sikhobokhobo labo Jazz Marabini labanye, kwakulethela umahluko yini empilweni yakho? Wathola yini njalo lenzuzo kumculo wakho?
Kulesuku waba khona sinje ngoba ngingadobhadobha kuzimbuzi laphana. Hayi ngathi sinekhozethi basamile sibili akusela nisele ubonayo lubuyayo. Amadiski aphela ukuphuma kwaphana basho kwahlala kunjalo. Mina usikhosana uhlala enkayisi nesenta washaya ingoma yesomiso ekhuluma ukuthi silakhoma kwanda kula gaba. Imusikhosibhedi iyalibonga baselithe.
Amasiko owesikhosana band kulo Madlela Sikhobokhobo Jazz Marabini labanye
beholwa ngosikhosana yena ebesixoxa laye khona lo umsakazo. Singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela ikhansili yeHarare namhla idilizile izakhiwo zabantu ababikwa bethengisa ngokungekho emthethweni elokitshini lembare eHarare endaweni eyaziwa ngokuthi yiMopeta Namo Flea Market. Lilokhu likhuphuka inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yiwo elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.